Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 14/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko kuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva 10 chodzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vazhinji vari munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze kunyanya kuSouth Africa neBotswana. Vachichema nerekuti mari dzemabhazi dzakwira zvakaraudzira nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufamba munguva ino. Vamwe vemabhazi akaita semuzanzi Express vanoti mari dzekufamba kubva kuJohannesburg kusvika kwaMutare kana kuChipinge kunosiita 500 rand dziri kusvika ku 1500 rand pamunhu. Vachiti midziyo nemabhegi zvinobhadharawo mari zvichienderana neuwandu hwazvo. Kumiganhu kwagara kuri kunzi kuri kuitwa uori hwekupinza zvinhu nevanhu zvisiri pamutemo zvekuti mapurisa, vasori nevemabhazi nevebazi reZimra vakatanga chirongwa chekumisa mabhazi nemotokari dziri kubva kunze vachitsvaga vanhu nezvinhu zviri kupinda nenzira dzisingabvumirwi. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari murwendo rwekuenda kumusha kuchiredzi kubva kuPretoria vaBonita Reva.
Nyaya yekugadzirira kuenda kumusha zvinhu zvinotishungurudza nguva zhinji. Panopera gore vanhu vemabhazi vemuchovha yavo vose vanototi vatiwanira ipapo kuita sekutirovera musaga. Hatinyanyi kufara stereki nezvavari kutiitira izvi. Zvinopa kuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vakwanise kuzochinja mafambiro. Mari yavo yavari kudaidzira kumichovha uku especially kumabhazi inobva mu600 kana mu700 ienda by 2.
Kokumiganhu kuri kufamba sei pari zvino?
Kumabhodha baba, tagara tinozviziva kuti kumabhodha kana vanhu vachatanga kuinda mota dzichiwanda dzichienda ikoko dziri shoma, vanotanga kumbodzibatiridza kumboti dzimbomira kwenguva refu dzochizozara ipo paya vozotanga kushanda vachichi zvavanotanga kuita vanotanga kupota vachinetsa vanhu nekuti vanenge vachiona vachakaita vashoma. Saka vanenge vachivanetsa kuti mari vachivatorera mari. Saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru kuti South Africa neZimbabwe inotora nguva yakashata kudaro ichiita kuti vana vashupike pabhodha apo vachifanira kungobuda munhu otoinda kumba kwake. Kana asina bepa ane bepa zvinenge zvangofanana.
Asiwoka zviri kunzi vafambi imi mune tsika yekufamba musina magwaro muchiita zvechioko muhomwe, panofamba sei ipapa?
VaZininga, Ndinoda kukuudzai kuti vanhu munhu ajaira paanojira haanganetseki nekufamba. Vanhu vanotodzokera. Munoziva zvinoitika ndezvekuti kana wajaira kufamba usina bepa, unotongofamba kutopfuura uya une passport, because une passport unenge achitobatiridzwa stereki. Saka asina passport sezvo vanenge vachishandisa mari havanyanyi kutora nguva yakareba, because uri ndo wandiri kuona hwakanyanya stereki.
Matambudziko api amunosangana nawo mukufamba umu?
Shuwa, tinosangana nematambudziko akakura chaizvo panyaya dzekufamba tichienda. Dzimwe dzenguva unokwanisa kutohijekiwa muzhira uchienda kumusha. Unokwanisa kutonzi ndatosvikira pano. Dzimwe dzenguva munokwanisa kukwirana natsotsi vacho mumabhazi imomo kana mumatekisi. Tinosangana nezvinhu zvakawanda vazininga. Kungoti chete chinhu chose chose chinenge chingori naMwari.
Tipendere zvedu, imi kumushande kupi kwamuri kuenda?
Kumusha ndinobva kuShiredzi. Haiwa, tinofamba zvedu takawanda, asi kazhinji ndochienda zvangu ikoko. Ndinoenda nema city to city muno muJoni. Ndinofamba zviya zvekuti ndikabva muno muPitori ndoburuka muLois ndotora tekisi ndoenda zvangu. Dambudziko ndiro ireri rokuti vanodhura stereki, vaakudhura. Nyaya dzeChristmas vaakutibatira pasi chaizvo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuPretoria kuSouth Africa vari murwendo rwekuenda kumusha kuChiredzi, vaBoni Tareva. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhinda uko ekuti vakwanise kurarama. Vamwe vari mubhizimisi rekugadzira masofa, mibhedha nezvimwe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki ari kuzviitira mabasa emaoko ndiva James Maringire, vane makore 32 ekuberekwa, vanogara mumusha wevazhinji webudiriro muHarare.
Sinza kuti kudaro manje inye nhamo. Hai nhamo, ndamo yaita tiite zvizvi. Sinza zvichafamira kuti haa mutengo wakadzika zvichafamba, asina na mariba. Sata ungoita super ground.
Va Malvin Kanyasa vane makore 22 ekuberekwa, vati vanogadzira masofa vari pa Glenview area 8. Vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso.
Kandi funda kuti ndite basa rine chekuti zvese zvinotariswa mupenyu, ma particulars, ma drivers license, machine operator tinao, but mabasa acho hakuna. Saka takatozoona kuti hakutengesa kune kuri nani, because vakaregedza kudaro muri inofane nzara kumba. Ini muno mundogadzira masofa nekutengesa maform rubber muri kuona, vo wandei ndichitengesa muno mucomplex.
Asi vatawanda mugwagwa, vanoti sezvo vakawanda munyika vasina chekubata, vanotenga vave vashoma.
Izvozvi zvinhu zvakakoma kwazvo, zvakaita ndokuti izvozvi nyika yese yangoomerwa. Saka zvinhu kana zvakaoma kune vanhuwo, nyato vanhu vavo ndovanotoya nemari vachitipo kuno. Saka ndo challenge yandinoonai chete kuti zvangoomawo munyika, obviously kuno kuzvinotongoomawo.
Havasi vese vari kuchema nemamiriro ezvinhu, sezvo vamwe vakaita saamai Tendai Murombo vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka zvekuti vari kutoraramisa mhuri.
Murume wangu ndiaita zvefurniture, then inobva azondidzidzisa kuita basa iri, iye awana rimwe basa. Ndomatangira ndakaita basa iri, nobva ndadzidziswa basa iri, paakaona ndakurigona nobva andisiya ndiri pabasa inini. So far ndine vana 5, asi so far vana vandiri kutogara navo izvozvi ndikataura kuti mumba ndine vana 9 burikidza nebasa irori.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvoitwa nevechidiki dzinongova shungu, asi kuoma kweupfumi hwenyika kuchivadzosera kumashure.
Zvinoratidza kuti chekutanga vana veZimbabwe shungu dzekushanda vanadzo, asi upfumi hwenyika hausi kuvatendera kuti vange vatishanda. Nekuti tikataridza tichaona kuti mabasa acho avari kuita havana mari chino yavari kuwana. Saka kuenda kunoshanda kwavari kuenda uku hakusi kuenda nekuda, asi kumanikidzwa nekusamira zvakanaka kwaupfumi.
Gurukota rezvemadzimai nemakambani madiki munyika, amai Monica Mchangwa, vati vechidiki vari mabasa emaoko vanofanira kuita mishandira pamwe vachikweretesana mari pachezvavo kuti vasimukire mumabhizimisi avo.
Sehurumende tiri kuvakurudzira kuti vabatane vaumbe atinoti masavings and credit cooperatives, SACCOs, aya anogona kuvabatsira kuti vaite mikando, vaunganidze mari dzavo pamwe chete, vokweretesana pache zvavo.
Banga guru repasi rese reWorld Bank rinoti vechidiki zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika yeZimbabwe havana mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munando, vanova ivo mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Amai Munando vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avanga vari kuita panguva iyo pasi rose nemunyika vanhu vachicherechedza nyaya yemirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana vari muzvikoro uyezve nenyaya yehuori. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguruwe here pamusoro pemabasa amuri kuita pari zvino mukuedza kurwisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana?
Yabva zvanyanya kutiitira zvakanaka because tanaperekedza zuva repasi rose uyezve rinocerebrate pamahuman rights. Taisu mastudents website taka tine maprogram maviri akatsanangurika, vamwe anga ari online. Kao yekutanga yanga iri kuchitungurizha, kwatanga takabatana nesangano redzo yaapostolic women empowerment trust neinonzi girls women empowerment trust yazvakare. Saka taa tiri maorganization matatu anga achicherekedza zuva iri tiri pamwe chete. Tanga tichitarisa kodzero dzevanasikana nemadzimai dzakamira sei, uyezve ndisati mamembers vedu vanonzwisisa here kana tichitarisa nyaya yehuman rights takatarisanazve nemhirizhonga patinosangana nadzo sevanasikana nemadzimai. Pazoita imwe programu muHarare muno. Saka iyi programu taatakabatana nemasangano matatu, mamwe atinoshanda naye inonzi Southern Africa Parliamentary Trust neinonzi Amalgamated Tears Union neinonzi Economic Justice for Women Project. Saka tiri four maorganization anga ari muconsortium tichisapotwa nesangano reSouthern Africa Trust noranga richisapota chirongwa chati ati nachikomemorata International Day of Women Rights tichicherekedza zvakare 15 days of activism against gender based violence.
Zvii zvanga zviri kunyanyozewa pachiitiko chamanga muinacho ichi?
Tarisa nezvakanga tiinazvo pamaevents mairanda taura nezvavo. Tanga tinyaya kutotarisa nevanasikana tichinzwa zvavari kusangana nazvo, nekuti vanga vachiti ehe tinocherekedza hedu zuva rekuti International Day for Women Rights. Hatina sekuti kodzero dziri kuchorwa zvakanyanya maringe nevanasikana, nenyaya yekuti vana vasikana nevane madzimai vechidika vari kumbunyikidzwa pakodzero dzavo dzakaita sekuti dzepabonde ndedziri kunyanya, ndomhirishonga yanyanya kuchengetera muno muZimbabwe. Yekuti tanga tinoona kuti Zimbabwe kunyange yanga yaisa mutemo yawandudza wezveredge of complaint wapa 18 years. Tinoona kuti nhubo dzinomhirizhonga vana hatisi kuteerera nyaya iyoyo, dzinoramba dzichingopara mhosva. Saka vana vangu vachipa matestimonies kuti zvavari kusangana nazvo vakasangana nazvo sei, uyezve rubatsiro rwuviro rwavakasangana naro ataona kuti vana ava vari kushungurudza kudzika nenyaya yatingati pachirungu mental health, nenyaya yekuti nyaya idzi hadzisi kusatwa nemazvo. Dzinoita sekuti dzinotsikirirwa, dzinoita sekuti kurezo wezvemutemo, dzinoita sekuti dziri kunonoka nyaya idzodzo. Sezvichichingiza tingati nechidiki nemadzimai aya sangano rechimure mapostori vachiratidza zvinhu zvavari kugadzira zirawo kumaringe nekutoti ZBV vari kuona sekuti wamadzimai anogona kunge asina zvikwanisiro zvakaita semari. Saka vanga vachiratidzira zvinhu zvavanogadzira, atinoti maproducts, mahomemade products avanotengesa kuwandudza nyaya yezvo munharaunda dzavagere. Mamwewo maprograma anga achiitika online vatanga tichitumira mameseji padande mutande kuti zvino nyaya iri kunyanya kunetsa kunyange inyaya yecorruption zvakare, iyo mhirizhonga iri kuitika iyo yatinoti extortion, nekuti vari kunzi iye tanga wandida kana kuti tanga wandipa mari inge achisiyo sangano nenyaya yekuti zvebodza chete hanyaya yekuti kana uchitora accommodation pachikoro unowanikwa uchisangana nedambudziko rekunzi tinoita zvepabonde kuti uwane accommodation. Chimwewo ndezvekuti kana kuti uwane nzvimbo pachikoro inyaya dzanga dzichingotaurika idzodzo tinenge uchiuwana nemhirizhonga yekunzi changa wandida.
Muri kushanda here nehurumende mukuedza kuti tione matambudziko nyanya euori awanikwe iwo achigadziriswa?
ndinoda kutenda sangano rezvaro ndinofungira kuri kutenda zviri pachena nenyaya yekuti sangano iri rabuda pachena riri kunyanya kutofamba nemasangano akaita semacivil society organization tanga tine nhaurirano dzakawanda ndingangoti during the 16 days of activism news vachiuyawo pachena vachitiyatinoti information neknowledge yekuziva kuti kana nyaya dzisine dzaparwa dzeuori iwo sezaki vanopinda pato vanotibatsira sei ndinoda kutenda chirongwa chekuti vatobatawo even mumaya tertiary institutions kuti vaguvachinyanya kutarisira uori uri kuitika ipapo uchibata mastudents ende vachiuyawo pachena kuti aiwa isi titoripo aiwa tiri bandiko rehurumende rinoda kutibatsiranawo neni kunharaunda dzamugirezi kupedza dambudziko remhirizhonga
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Kuzino tokupai chirongwa upenyu wedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga kande miri weStudio 7.
Program chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga kande miri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nesangano reSoutheastern Center Trust riri kuChipinge South kudunhu reManicaland munyaya dzekubatsira kurarama kwakanaka kana kudzoredzera vechidiki zvikuru vanasikana mukudzivirira matambudziko akaita sekurozwa vachiri vadiki nekushandiswa kwezvinodhaka. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaJeft Mulambo. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMulambo.
Aiwa, tinoda kutambirai vakandamiri.
VaMulambo, tingada kuzwa kuti zvii zvamunoita nesangano renyu reSoutheastern Trust muri kwamuri kuChipinge South.
Tiri kuita maprograms akawanda atiri kuita but mostly tiri kunyanya kuita sensitization yemaGBV programs. Takatarisa nyaya yemachild to child marriage, mafizical abuse atinosangana nawo. Tine nyaya yechild protection zvakare nenyaya iyi yatiri kuita programming yedisability kuno kuChipinge as well as community development empowerment yeyouth nevanhukadzi vacho ndemamwe maprograms atiri kuita kuno kuChipinge.
Zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi uye muri kukwanisa kuzviita sei tichiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakawanda?
Aiwa, zvirongwa zviri kutambirwa zvakanyanya mostly sechinhu chatinonga tichiita as a community organization. Tinonga tichitongosanda nevanhu munharaunda. It's more like a grassroots organization. Takasimuka tine vanhu vechiona zvatiri kuita. Saka munzvimbo zhinji tikacheka kuna ward 28, ward 29, ward 27, ward 26. Mostly kuneko kune ofisi yatinayo pachinyangwa kwakonekwa checheche. Vazhinji vanoratidza kutambirapo vanonzwisa kutanda kwatakaita. Tosaitarisira nyaya yegrassroots development necommunity uye tichiona machallenges atiri kuona at grassroots level kuti vana vari kurohwa vari vadiki. Tingaita seti impawo mwanasikana titoo vana vanobva munharaunda vanogona kuenda kumacolleges kana kumayunivhesiti. Saka vanhu vazhinji nekunzwa our aim neideology yedu yekuti vanhu vaende kuchikoro vazhinji vari kutambira zvakanyanya zvirongwa zvedu.
Mataura nyaya yekuti kune matambudziko amuri kusangana nawo akafanana neekurozwa kwevana vari vana vadiki. Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera? Tichiona kuti hurumende yakaisa mutemo unorambidza izvo.
Ya, ipapo wakandamiri ndakatomboona grazetaini yandakati zvite culture here yatagara tanga tiinayo kana tite primitive in mind. Une research yandakamboita kuvanasikana kuti vanhu havana vanga vasina chidakadaka but ndakazoona kuti inyaya yemodel 5 yeupenyu kuti vana vedu vakakura vasikazivi zvinoitika kune vamwe vanasikana kuti takatomboita nguva yatakatora vanhu vatinotora vasikana vakandoita mateachers vakandoita zvii tovaisa mucommunity magirls clubs atakaita kuti vana vanga vane chiro enda mwafunga kuti zvite culture nekuti vana vedu vari kurohwa vari vadiki but at one time makatomboita eredisoni muChipinge not south alone but actual the whole district nenyaya ino yemaearly marriages. Saka at times poverty can be a barrier. Yes, of course, like this drought they are seeing now but instead of that unozotomboona kuti vana vazhinji vanotanga pafom 1 vari seat school vanotanga vari 50 but vanozopedza form 4 vanonge vatei. Saizvo ndoona kuti zvite barrier yepoverty here tondo latinya ya modality modelize kuti nemajonijoni ari kuuya atiri close to South Africa vana vazhinji vanoenda joni vouya maChristmas then boita data prize nekungoda kumhanya kundororwa ende end of the day mukacheka vakandi mini 2-3 years mirejo yaparara vana vaya vadzoka futi vagara mutsimba
ko vabereki muri kuwanawo here nguva yekumbotaurawo nawo muchigara nawo pasi muchinzwawo mativi avo nokuti kana mubereki achiziva kuti ari kutyora mutemo kana zviri kuitwa nemwana zviri kunze kwemutemo anozotambira sei pfuma yemwana
ipapo ndopatakatotanga tine challenge saka I want to thank exercise grassroots kuti yakatondotibatsira the whole tinoramba takatoita katoti mapisad committees munzvimbo mapisad committees anoadvoketa makizi nekuramba achiticha the community saka vevamwe vabereki vaakutambira ende vaakunzwisisa the danger yekutambira mari yemwana mudiki
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reSoutheastern Center Trust riri kuchipinge South vaJeft Mulambo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare shondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare shondo rinouya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kuMelbourne kuAustralia, Chennai Dunduru chakashanya kumusha svondo rino uko akaparura bhuku idzva rinonzi Landing in a Few Minutes. Chennai anoti zvinhu zvashanduka zvikuru munyika kubva zvaakasiya zviri makore mana apfuura. Anoti zvaanoona munyika yaanogara nezviri kumusha ndizvo zvinomupa hwaro hwezvaanonyora nekuimba. Ngatinzwei hurukuro yataita naChennai ari kuHarare.
Ndakava nemufaro mukuru, mufaro wakanyanyisa kunge ndichiisa tsoka yangu paivhu renyika yeZimbabwe. Asi ndakarwadziwa ndichiona mamiriro ezvinhu mumigwagwa, vanhu, mapfekero evamwe vandaiona vakunge vari kurasika njere nenyaya yemadrugs vange vakarara mumigwagwa umwe vachizvidonhedza. Chiratidzo chakandisuwisa uye marara aiva mukati meguta. Pamwe pari kupiswa makomba ari mukati meguta. Ndakasiya asina kunyanyodzika. Sindichiona zvazvange zvakaita ndakabatikana.
Makawanawo mukana here wekupinda muzvitoro?
Ndakasvika muzvitoro zvakati zvine mukurumbira nezvimwe zvepasi zvinonziwo matakada, matakshop. Zvinhu zvakati kuzara asi mari yako chete. Chakanyanya kundinetsa ndechekuti kumitsara yedoro, doro ifararira. Even panze doro riri kuwanikwa fararira.
Ko mari yemazigi yamakasiya isati yaveko iyi makaionawo here?
Iwo mazigi ari kunzi mazigi akutotengeswawo futi panze. Ndakavaonawo ndapindawo mukombi. Change ichiri kunetsa even tichitarisana nenguva ino yeKisimusi. Munochatiswa neumwe anenge apindawo mukombi vasina change.
Zvinyorwa zvenyu zvinobata nyaya dzekumusha zvakanyanya. Makaona mukana here wekuendawo kumusha kureserva chaiko?
Ndakanzwa mwoyo wangu kufara. Ndakakwira dutavanhu takananga kumusha. Ndanoonawo anambuya nanatete ikoko, mazhanje taingonhonga hedu tichidi tichidya chibageo sezvineiwo. Vakangwanawo madede vakatitemherawo tikangomagochawo madede takamatambira. Kwane magetsi anogara ariko nine kuti kwane sola. Pane vakakwanisawo kupa pachena sola.
Chamunonyanya kukoshesa imi chii pakushanya kumusha uku?
Chandinokoshesa pakuve uri munzvimbo yechizvarwa, kuona nekuwadzana neavo vavakakura navo, avo veukama neshamwari dzaunenge waita mukurarama. Nekuti vamwe vedu vakatisiya munoziva pasi apa guti kwakava nendufu dzakati wandei mugore iro rino.
Zvimwewo zvamakadzidza zvamungati vamwe vari kunze kwenyika vangade kuziva zvamakaona ndezvipi?
Shondo rapfuura iri ndainge ndiri munzvimbo iyo inonzi Yema Avenues. Ndakaona mashura, ndakaona zvishamiso, hazvitauri kezvandakaona. Kuedza kurarama asi pane basa. handizive kuti senyika tinosvikepi vanhu vachidai vanhu avasisina matyira zvainge zvisina kupfekwa zvainge zvakawanda kudarika zvainge zvakapfekwa uye vanhu vakatosvika wereshenga hwitaku dzevarume dzichitomira ndakanzwa kudedera
zvemakereke zvekung'anga imi makawanawo zvimire sei mazuva ano
nerimwewo remazuva ndakaenda kusvondo takava nemufaro takandinyanya kundishamisa kudedzwa kakaitwa mari mari yakadedzerwa katatu ndakaona kunge zvisina kunyatsoti masowe azara uchingobuda munharaunda yedu netumapoka ndakabva pane mapoka maviri asi iko zvino ndakaverenga vanodarika gumi nyanga aiwa dzaivepo pane zvandakasiyawo asi ndakazofunza kuti ko vachiriko here sekuru vaya zvikanzi sekuru nofunga vakaenda kudotito nekuti hatichavaoni kana paredhio hatichavanzwa
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kumelbourne kuaustralia Chenai Dunduru muhurukuro yataita naye parunhare ari kuHarare chikwata chevatambi vechidiki vebasketball veplatinum sports academy vange vachishanya muamerica kwemazuva gumi muchirongwa chekuzodzidza nekuona zvizhinji mumutambo webasketball muno muamerica chakapendera rwendo urwu nezuro vana vari pasi pemakore gumi nemasere under 18 vakawana mukana wekudzidza nezvemutambo uyu kuchikoro chepamusoro chehoward university kambani yetrax sports global uye kuwana mukana wekunoona zvikwata zvikuru zvemuamerica zvinotamba munational basketball association nba league ngatinzwei hurukuro yataita nakapteni wechikwata chevakomana uyo akapedza zvidzidzo zvake zvefom 6 kugateway gore rino ralph mushipe
chokwadi tirimo muwashington dc and takainga kuzotamba basketball under platinum sports club together in collaboration with track sports tauya kuzowana maopportunities akasiyana-siyana through sport yekuti tiwane kubudirira sevana vechikoro
semutambi webasketball watingati achiri wechidiki ari kusimukira tarisiro yenyu inenge iri yekuti chii mune ramangwana
ndakazvimiririra semutambi achiri kusimukira ndinovimba kuti ramangwana rakajeka ndakazvimirira ndinoda kuzotamba basketball kuyunivhesiti program yatiri kuita iyi zvikubatsira chaizvo because exposure yaita kuti ndiwane kuda kushanda nesimba ndishande ndine goal ndishande ndine target ndichiziva zvandida kuita mune ramangwana
ngatitariseiwo kuti mawanawo here mukana wekumbononawo mamwe atingati ma-nba games ane mukurumbira munomai
yes ndizvozvo chaizvo ndofunga marume zuro takakwanisa kuenda kunoona game remawashington wizards magrizzlies and it was a good experience ndofunga zvaifadza zvokuti sevanhu vachiri kusumuka takawana maprofessional vachitamba basketball and zvaidadisa and takadzidza zvakawanda takaita exposure yakanaka and takaona zvinhu zvatisingaone patinenge tiri kumusha zvatinongoona nepatv so experience yacho yanga yakanaka in person
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti zvamungavimbise vakasara kumusha kana maakudzokera ndezvipi
zvandingavimbise vakasara kumusha ndezvekuti patichadzoka tichivaonesa vamwe veida tinotamba navo basketball ndofunga muzvikoro zvakasiyana-siyana kwatinoenda tichivaudza kuti zvatakaona tichivaudza maexperiensi dzatakaita nezvatakaona kuti vagozoitawo shungu sedzatinadzo kuda kusvika pane levhu rakadaro vakaramba vakashinga hazvina basa kwaunobva kana ungori nepassion nezvauda kuita uramba wakashinga zveshuwa unosvika kumberi mwari anoropafadza
kapteni wechikwata chevakomana chebasketball veplatinum sports academy ralph mushipe ari muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muamerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha Tabatashika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Inindini Evans Azininga, niri mu Washington DC.